Inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Zvino vatendi vakati vachifamba mumaguta akasiyana-siyana, vachiparidza nezvaJesu, Peturo akaendawo mune rimwe guta. Zvino ari muguta imomo akaona chiratidzo. Ari pakati pekufungisisa nezvechiratidzo chaakanga aona, Mweya waMwari wakataura kwaari wakati, pane vanhu vatumwa kuuya kuzokutora, enda navo. Rava rechimangwana akabuda pamwe chete nevakanga vauya kuzomutora ndokuenda kune rimwe guta. Vakasvika vakapinda mumba maKoniriyo. Akanga ari mukuru wamauto. Iye nemhuri yake vaitya Mwari, asi vakanga vasiri maJudha. Vakanga vari mumba vakamirira Peturo. Zvino Koniriyo achiona Peturo akazviwisira patsoka dzake achida kumunamata. Asi Peturo unomudzivisa oti, ndiri munhu akangofanana newewo. Akatanga kutaura akati, munozviziva kuti isu maJudha murayiro wedu hautitenderi kuwadzana nemamwe marudzi. Asi ndakaona chiratidzo, Mweya waMwari wakanditi, handifanirwe kupatsanura vanhu nokuda kwamarudzi avo. Ko zvino mandidanireiko? Koniriyo wakapindura wakati, mazuva mana adarika ndichinamata, ndakaona chiratidzo, ngirozi ikataura neni ikati, minamato yangu nekupa kwangu kune vanoshaya kwasvika kudenga. Zvino ndakanzi ndidane Peturo auye agonditsanangurira zvandakafanira kuita. Peturo akataura kwavari akati, ndazoziva kuti Mwari haasi mutsauri wavanhu nokuda kwamarudzi avo. Munozviziva kuti Jesu akaroverwa pamuchinjikwa, akafa, akavigwa, akamuka nezuva retatu. Vanhu vanoponeswa uye kuregererwa zvivi kuburikidza nekutenda muna Jesu. Pita ari pakati pekutaura, Mweya waMwari wakazadza vanhu vose vakanga varipo, vakatanga kutaura nemimwe mitauro. Vatendi vechiJudha vakanga vauya naPeturo vakashamiswa nekuona kuti kunyangwe nevakanga vasiri vaJudha, Mweya waMwari wakavazadzawo. Peturo akataura akati, zvino chii chingatitadzisa kubhabhatidza vanhu ava, sezvo vagamuchira Mweya waMwari sesu? Pakarepo akarayira vanhu vakavabhabhatidza nokuvanyika mumvura. Peturo akagara navo mazuva mashoma. Uku ndokupera kwenyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.